vachitaura pakuparurwa kwehomwe mamiriyoni makumi maviri emadhora emunyika muchinoi negurukota rinoona nevechidiki mitambo netsika muzvari Casey Coventry. Vaimbi ava vati kunyange vachitenda zviri kuitwa nehurumende kuvayamura mari dzavari kupiwa kumatunhu ishoma zvikuru. Mutambi kana muimbi anenge agutsa vari kusarudza anopiwa mari inoita madhora zviuru zvishanu zvemaRTGS, asi kana riri boka rinopiwa madhora zviuru zvinomwe nechidimbu. Mumwe mumhanyi, Memory Deremauro, uyo ati airarama nekumhanya mijaho mirefu, ati mari iyi ishoma nekudaro inofanirwa kupiwa pamwedzi wega wega kwete kamwe chete sezviri kuitwa.
Kumbiro chedu tanchikumbiro kuti funding sezvo takafetwa necovid, tanchikumbiro kuti iuyewo monthly. Tinzi hatichakwanisiwo kuenda kunomhanya, tichararamawo nekumhanya kutikanzi econeti ine tournament kuvikfos, taikwanisiwo kuenda young girls tichinomhanya but apa zvakatotiomera. Saka tirikumbira kuti tikaapplyawo funding yaiuyewo monthly kusvika covid yapera.
Mumwe muimbi, Brian Soto, uyo anorarama nekuimba munzvimbo dzekutandarira dzakavharwa nekuda kwechirwere checovid-19, asi mari dzavari kupiwa dzinofanirwa kuuya nenguva sezvo vave kufa nenzara.
I don't know, nenyaya yatinayo yecovid-19 iyi takabatwa, vamwe tairarama nemalive show chena chinoimba tinowana chouviri. Saka mubvunzo wangu uri pakuti amino mafanzi acho achakurumbidza here kuuya kufa nenzara sevaimbi.
Muzvari Coventry vabvuma kuti mari dzekupiwa ishoma, asi vati zviri nani nekuti ane ganda ane nyama hazvinzane neasina.
We are here today to launch the artist and athlete relief fund, and along the way, and we know that this is just a small amount, and we're hoping that the small amount can just help in any way that you see fit. We know we need to do more, and I promise that we will look at trying to do more for you.
Mumwe mukuru mubazi rezvemitambo, amaheuda Garisa, vati mari iyi iri kupiwa kumapoka matatu anoti avo vanotamba zvekumiririra nyika zvakafanana nekuenda kumitambo yekunze kwenyika kwakaita sekumaolympics, kwozoti avo vanotamba mitambo yemudunhu renyika dzakapoteredza pamwe nevanotamba mukati menyika mumatunhu.
Tangachitanga kupa vaya vatinoti elite. Elite ndoo vanhu vaya vanotiendera kumaolympic games. Chatine mukana wekuvapawo mari, nokuti tinoziva kuti vanoda kuti vave vanhu vanoda kuvandudzwa kuti vaprepare. Tatizori netayat yevatatichiti excellence. Excellence ndo maathlete edu akaenda kumaall africa games last year.
Gurukota rematonal and west, amai Mary Molisa Chikoka, vakayambira vose vakapiwa mari kuti vashandise mari iyi zvine hungwaru kwete kuipedzera mune zvinodhaka. Mudunhu rematonaland west, vanhu vakanyoresa kupiwa mari vanosvika 302 kana kuti 302, asi vakawana mari iyi vanosvika 145 chete nekuda kwekuti vakawanda vakatadza kunyora magwaro zvakanaka anoita kuti vanhu vapiwe mari. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.